Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechipiri kubvumbi 10, 2018. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuvanesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare reparamende radzoka zvechimbi chimbi kubva kuzororo kuti rizeye zvinoda kushandurwa pamutemo wesarudzo, asi rikataza kuita izvi mushure mekunge MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa yati inoda nguva yekuziya zvinhu zvitsva zvaunzwa kudare. Zimbabwe inokoka nyika dzinopfuura 46 uye masangano akasiyana-siyana muAfrica nekunze anopfuura 15 kuti azoongorora sarudzo dzichiitwa gore rino. Masangano anoona nezvesarudzo munyika anoti vanoongorora sarudzo vekunze vanofanira kukurumidza kupinda munyika uye vanofanirwa kukokwa neZimbabwe Electoral Commission kwete nehurumende sezviri kuitika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reparamende radzoka zvechimbi chimbi kubva kuzororo kuti rizeye zvinoda kushandurwa pamutemo wesarudzo weElectoral Amendment Act, asi rataza kuita izvi mushure mekunge MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa yati inoda nguva yekuzeya zvinhu zvitsva zvaunzwa negurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi kuNational Assembly nhasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Vaziyambi vange vatomisa mitemo yese inechekuita pakupasiswa kwebhiri, uye vange vatokumbira dare kuti rizeye bhiri reElectoral Amendment, asi vanokokera nhengo dzeMDC team National Assembly vaInnocent Gonese vabva vataura navaziyambi kuti vanoda nguva yekuongorora maamendments matsva aunzwa negurukota iri sezvo vamaona masikati anhasi. VaGonese vanoti hapana zvizhinji kunze kwekuti vanoda nguva yekuongorora maamendment matsva sezvo vaona vari mudare nhasi.
Bhiri ranga ragara riripo, asi chaitika ndechekuti kune mamwe maamendimendi matsva auya zuva ranhasi, anga asiri paorder paper, tamaona masikati ano. Saka zvinhu zvakakosha kuti tese tiwane mukana wokumatarisa, zvikuru sei munhu akaita seni anga agara achida kuti avandudze bhiri riripo nakare, kuti tione kuti pane zvavakatambira here. Kana zviripo toona kuti zvinosvika papi, kana pane zvisina kutambirwa toramba tichienderera mberi nenyaya yacho.
VaGonese vati zvakakosha kuita izvi nekuti vanofanira kutaura pamusoro pebhiri vaine ruzivo kwete pasina zvavanoziva. VaGonese vativo ivo pachavo vane zvimwewo zvavanoda kuti zvipinzwe apo mutemo wesarudzo uri kuvandudzwa.
Ipo ndezvekuti pabhiri ranga riripo ranga richingobata-bata zvishomanene, ranga risingakavhi zvinhu zvakawanda zvinosanganisira nyaya dzekuti vanhu vanenge vachigara munzvimbo dzakasiyana-siyana vange vachifanirwa kuti vave neproof of residence. Isu tiri kuti izvozvo hazvifaniri kunge zviripo. Zvakare tinenge tichiti isusu pamutemo zeki inofanirwa kuva inenge ina masimba yekudaidza vaongorori vanouya kuzoona kuti tsaro dzedu dziri kufamba zvakanaka here. Pari zvino pamutemo masimba anga ari kupiwa kuna minista. Zvakare tiri kuti vanhu vanenge vachidzidzisa vanhu nezvekodzero dzekuvhota vave vanobvumidzwa kuita izvozvo vasingasungwi mbira dzakondo sezviri muact iripo pari zvino. Tikagara zvinhu zvakadaro zvese zvive zvinotutsirwa kuitira kuti mutemo wedu wesarudzo uve mutemo wakajeka.
Vaziyambi vatambira chichemo chavaGonese uye vati vave kuzozeya bhiri iri mangwana.
Intend to withdraw and request leave of the house to revert to order number 2 on the order paper.
Ndave kubvisa nyaya yebiri iri kuti dare ridzokere kunyaya yechipiri pa order paper.
Zvimwe zvinodiwa navagonese nebato ravo kuti zvive mumutemo wesarudzo inyaya yekuti commission yesarudzo inofanira kuzivisa mapato ese achapinda musarudzo nemasangano anongorora sarudzo idzi kuri kudhindwa magwaro ekuvhotesa kana kuti maballot papers pamwe nekuti commission iyi ipiwe simba rekukoka vanongorora sarudzo. Pari zvino izvi zviri kuitwa negurukota rezvemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zvikwata zviviri zveMDCT zviri kurwira kushandisa zita rekuti MDCT zvapinda parumananzombe zvichitevera danho ratorwa neZimbabwe Electoral Commission rekuti hapana bato riri kuzobvumidzwa kuti rive nevanhu vakawanda vachakwikwidza musarudzo pachinzvimbo chimwe chete. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitara ne Studio 7 pamzinda we Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, sachigaro we commission iyi amai Priscilla Chigumba vati hapana bato richabvumidzwa kuisa vanhu vaviri kana kudarika kuti vakwikwidze pachinzvimbo chimwe chete. Izvi zvinouya apo MDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa iri kurwisana nechimwe chikwata chiri kutungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe panyaya yekushandisa zita rekuti MDCT.
Mutemo unopa kodzero iyoyo kana kuti mandate iyoyo kune electoral court nekuti mabato ese iwaya ari kukwikwidza kushandisa zita rimwe chete nechinjimwe chete vachaona kuti pavachaenda kunomination court uko pavanonoudzwa selection criteria mumwe chete wavo ndiye chete achakwanisa kupinda achishandisa zita rebato iroro. Anenge arambirwa kana kuti anenge arambidzwa zvinenge zvakureva kuti vakutenda kumataredzi mhosva kumusoro kuti vambonokweshana vari kweikoko kuti zvione kunzi ane kodzero yekushandisa zita iri ndiani kumataredzi mhosva hazviitwe kuno kuZimbabwe Electoral Commission. Isu zvatinoita tinongoti tazvinzwa kuti kwaane bato rekutanga, tazvinzwa kuti kune vamwe vasuduruka kwaane rechipiri, kunogona kusuduruka vamwe kuita vechitatu kana vechina. Isu seZimbabwe Electoral Commission redu basa nderekupota tichingovaudza kana tine zvatinenge tichiita maactivities emapolitical parties tinova ingenja tinogara pasi navo tichitaurinavo tinovakoka vese tomirira kuti kurwisana kwavari kuita kana kukweshana kwavari kuita kunonotariswa kumataredzi mhosva ndokunouya aya anonzi makoti odha anotaura kuti dare ratarisa raongorora raona kuti nhingi ndiani kodzero yekudaidzwa achinzi zvakati.
Mutevedzeri wasachigaro muMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaMorgan Komichi vati sebato vatotora matanho akawanda anosanganisira kuenda kumatare kuitira kuti vacherechedzwe nezita rekuti MDCT.
Madanho takatotora madanho kudhara okumika shuwa kuti zita rekuti MDCT ne logo yacho zvabhiusi nomumwe munhu because zvinhu izvi zviri patended. Saka as we speak now without prejudice nyaya iyoyo itori kucourt. Saka the court is going to give its ruling very soon but isusu tine confidence yekuti we are the legitimate MDCT because takatera constitution yemupati yedu kuita zvatakaita. We are operating from Harvest House. We mandated to operate from Harvest House by the National Council. Inova platform yaifana kunge anyone else anganga achikonana nazvo akauya kuzoita advance case yake ku National Council of which Madam Kupe havana kuuya ku National Council. Saka we are the legitimate MDCT and we believe strongly that the case iri kucourt ishabuda in favor of us.
Asi mutauriri weMDCT iri kutungamirirwa namuzvare Kupe vaObert Gutu vati vacharwa semvumba kuti varambe vachishandisa zita iri.
Hapana chinotinetsa, zvose takagadzira, tiri kugadzirisa magweta, tatovumba chikwata chemandorokwati magweta epamusoro-soro vachange vachitimiririra kumatare edzimhosva kana tasvika nguva iyoyo yokuti tiende kumatare edzimhosva. Ndinoda kuti vatereri vazive kuti magweta awa chikwata chemagweta emandiriri emandorokwati vachitungamirirwa namuzvina fundo Professor Lovemore Maduku ndo vari kutungamirira our team of lawyers vanenge vachizogadzira nyaya dzose dzinodiwa kumatare, dzingava nyaya dzokuti taendeswa kumatare kana kuti isu taendesa vamwewo kumatare, nyaya dzokunangana nezita. Tanzwa vamwe vachiti tichaenda kumatare kana tatova kumatare, panyaya yekuti tisashandisa zita rekuti MDCT. Zvino tinoti mutemo wedu weto tinomuziva, takamudzeya, saka takazvigadzirira, tiripo takazvigadzirira zvekuti dhu.
Kusawirirana pakati pavachamisana muzvare kupe kwakatanga pakafa vaimbo vamutungamiriri webato iri vamogeni tsvangirai muna kukadzi mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Vachamisa ndo vakasarudzwa nekomiti yepamusorosoro mubato iri pakati pemakongresi yenational council kuti vave mutungamiriri webato zvichevera kushaya kwavatsvangirai. Asi muzvare kupe vanoti ndo vakafanobata matomo emutungamiriri webato, vakamirira kuti paitwe kongresi yekutsvaga mutungamiriri mutsva sezvo vatsvangirai vakaenda kwamufiga nebwe, vachiti ndizvo zvinotaura bumbiro ravo remitemo. Muzvare kupe nevamwe vavo vari kuita kongresi yavo musi wa21 kubvumbi, vachiti vari kutevedza zvinodiwa nebumbiro remitemo. Asi vachamisa nevamwe vavo vakaramba kuenda kukongresi vachiti hapana nguva yekuita izvi sezvo nyika yatarisana nesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende yeZimbabwe yakoka nyika dzinopfuura 46 uye masangano akasiyana-siyana muAfrica nekunze anopfuura 15 kuti vauye kuzoongorora sarudzo dzichaitwa muZimbabwe gore rino. Akandika kutanga kubva muna 2002 kuti Zimbabwe ikoke dzimwe nyika nemasangano akawanda kudai. Dzimwe nyanzvi mune zvamatongerwo enyika dzinoti izvi hazvina zvikuru zvazvinoreva nekuti vanhu veZimbabwe ndivo vega vanogona kutaura kana sarudzo yakanaka kana kuti kwete. Imwe yenyanzvi idzi uye vachishanda neCrisis in Zimbabwe vaJoe Mabenge vanoti vanobva kune dzimwe nyika havaoni zvinhu zvidiki zvinogona kukanganisa sarudzo muAfrica sezvakaitwa kuKenya, uko vakati sarudzo yakanga yakanaka asi matare edzimosva akazotonga kuti sarudzo idzokororwe.
Hapana chakaipa kuti hurumende yava munangagwa yasarudza kuti idaidze masangano akawanda nenyika dzakawanda dzakasiyana-siyana kuti vauye vazoongororawo sarudzo kana kuona zvinenge zvichiitika nguva yesarudzo apo sarudzo dzive dzaakuitika muZimbabwe. Zvinhu zvakanaka chose, asi chakanyanya kukosha ndechekuti panguva iyo ichazouya vanhu zvizhinji zvinoitika maringe nesarudzo zvinenge zvatoitika kare. Kana kuri kubirirwa kwesarudzo, vazhinji vanouya shondo resarudzo kana kwasara kana mazuva maviri kana matatu. Kana kuri kubirirwa kwesarudzo, izvi zvinenge zvatoitwa kare.
Saka munoona sekuti Zimbabwe haingagoni kuita sarudzo dzakachena here?
Zvisingabuditswe pachena ndo zvinoita kuti pave nefungidziro yekuti pane zviri kuitwa zvakavandika zvinosanganisira kutamba neyatingati information kana kuti data inova yatingati zvakare inenge itori rigimba chaiyo iyoyo.
Kukoka vanhu vakawanda, masangano akawanda nenyika dzakawanda kunorevei?
Kuvandira mari kuitira kuti vakazenge vakundawo musarudzo zvikatsikange dzazobudawo zvinenge zvichinzi dzabuda zvakanaka nyangwe vachinge vabirira zvisingaonekwe nezi. Kuvandira kuti ivo vana ihwe vagozobira mari dzavo, ivo vamwe vanenge vadanwe vagozobira mari dzavo munyika. Saka kuvandirana kunyangira kune kuchitwa nezanu PF.
Pane tarisiro yekuti kana vanhu vakakokwa kuzoongorora sarudzo, zvinoreva kuti zvichabuda musarudzo izvi zvinenge zviri zvichene, zvinenge zvakanaka. Munozviona saizvozvo here?
Hapana ukama pakati pekukokwa nekusabirira. Kureva kuti kukokwa kweEuropean Union, kukokwa kweAfrican Union, SADC nemamwe masangano akazvimirira hazvireve kuti sarudzo hadzikwanise kutambwa nadzo. Saka tinongoti kukokwa chinhu chakanaka, asi kukokwa nekukoka chinhu chakanaka chose, asi chakanyanyisa kutonakira nyika inyaya yekuti zvinji zviitwe pa jekerere zvinji zviitwe vachange vachipukidza musarudzo dzacho vachigutikana nekuti hazvibatsiri nyika kukoka European Union imimi musingagutse vari ku vamwe kukidzana navo saka the best seal of approval inobva kuvana veZimbabwe best seal of approval inobva kuvanhu vanenge vachikukidza musarudzo dzacho kwete kuvanhu vachauya vachiona
avo vange vari nyanzvi mune zvamatongero enyika uye vachishanda necrisis in Zimbabwe vaJoy Mabenge vari parunare muJohannesburg kuSouth Africa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica Donald Trump havasi kuda kusiyana nepfungwa yavo yekudzinga chipangamazano chiri kuferefeta kupindira kweRussia musarudzo dzemuAmerica vaRobert Mueller, avo vanenge vatsamwisa vaTrump mushure mokubvumidza kuti muzinda wegweta ravaTrump vaMichael Cohen usechwe. Yuria Skripal aburitswa muchipatara nhasi zvichitevera kukuvadzwa kwaakaitwa pamwe chete nababa vake mwedzi wapera muBritain. Yuria nababa vake Sergei, avo vaimbove musori weRussia, vakawanikwa vasingagoni kufema vari pabhenji mupaka yemuguta reSalisbury. Britain inoti Russia yakashandisa mushonga wekukuvadza vaviri ava. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa kuti hurumende yainge yakanzwira chibvumirano chayanga yaita nekambani yeGeiger International ine muzinda kuAustria ichishandawo nekambani yekuChina yeChina Harbour Engineering Company kugadzira mugwagwa wakakosha weBad Bridge Harare Chirundu. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakawanda dzinoti zviri kuitika zvinoratidza kusajeka kwezvinoitwa nehurumende panyaya dzezvibvumirano zvinozopiwa kuti paitwe huori. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinotenderana kuti mugwagwa weBite Bridge Harare Chirundu wakakosha zvikuru munyaya dzezveupfumi uye kumhuri yeZimbabwe inofamba nemugwagwa uyu nguva zhinji. Asi mugwagwa uyu wave mazivanda dzoka sezvo usina kumira zvakanaka uye wadeura ropa rakawanda. Makore maviri apfuura, hurumende yakanyorerana pasi chibvumirano nekambani yeGeiger International, asi kunyange hazvo gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vakamboti mugwagwa waugadzirwa hapana chabuda kusvika pari zvino.
Matende atovapo, tiri kutivatarisira kuti kunouya mhomho nemhomho dzavanhu dzichavaya kunge dzizoona president vachiitira ground breaking ceremony nomusi weChina.
VaGumbo vanonzi nemamwe mapepanhau vakati kambani iyi yainge isina kutorerwa basa asi kuti yainge yapuwa mazuva 56. Asi vamunangagwa vachitaura kuChina vakati dare ravo remakurukota rainge ratenderana kuti vatsvage vamwe vanoita basa iri nekuti Geiger yakundikana. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti hurumende kana ichipinda muzvibvumirano zvakadai inofanira kufamba iine nyanzvi.
Takatitoka dzika tichi chitiko chichiri kuitika nokuti basa iri rakatarwa navamugari vachiriko yakapatwa nenguva yakati kuti zvazvinotiratidza ndezvekuti patine tichitsvaga vanhu vanoita mabasa makuru akadai zvinofanira kunyatsoitwa neunyanzvi hwekunyatsopenenzera kuona kuti vamunhu vatiri kuunza uyu ane here gwara rinoratidza paakambopfuura napo achiita basa iroro.
Ko, dare reparamende harifaniri here kunge richiona kuti zvibvumirano zvakadai zvaitwa nemazvo? Tabvunza vanokokera bato reMDC team dare reparamende vaInnocent Gonese.
Tinomboedza kudaro dambudziko ratinaro guru nderekuti vezanupf ava hurumende iyi inowanzoita zvazano ndega akazosiya jira mumasei. Takatombovataurira kuti panoitwa zvinhu zvakaita sematenda nezvinhu zvakadaro zvofanira kuitwa zviri pachena uye pasina zvana choko muhomwe nezvimwe zvakadaro, nokuti kazhinji kacho iye dhega iye izvi sedare reparamendi takatombobvunza kuti ikambani inozozvikwanisa here, nekuti mumwe wedanonzi honorable Edicos akatozvibvunza asi zvanga zvatoitika kudhara.
Muteedzeri wemutungamiri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe vanoti apa pakakanganiswa vachishora hurumende yaitungamirwa navaRobert Mugabe.
Nyaya handifungi kuti iri pakuti handisi kufamba nenyanzvi, kasi nyaya iri pakuti vanhu pavanouya vachitaura kuti vane zvavanokwanisa kuita, isu sehurumende tinofanira kunyatsocherechedza, toongorora kunyatsoona kuti munhu kana achiti ane mari yekuita basa raari da kuita tonyatsonotarisa kuti mari yachona iripo here zveshuwa. Sehurumende tanga tisina kunyatsoita zvakakwana, ende izvi zvinodzokera kunyaya yehurumende yaibhenge iripo yava Mugabe. Kune zvinhu zvakawanda zvaingoita sei zvaingotoshambadzirwa zvonzi chakati chakuitika ende hakuna chakabuda.
Asi pane zvasiyana here pane zvaiitwa navamugabe nezviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa? Vamukupe vanotsanangura.
Pane zvakawanda zvachinja. Kare taingoti muchina wese aingosvika muno akangopinda akati ndiri muchina ndine mari, vanhu vaingoti machina ane mari, wotomhanya kusaina zvibvumirano wonyorerana pasi kazozoona kuti votadza kuita. Kasi nezvi zvatakuita ndezvekuti munhu wese ame aitaura kuti ane mari, tinotonotarisa ikoko kwaari kubva kwacho.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti Zimbabwe ikanonoka kugadzira mugwagwa uyu icharasikirwa nemari yakawanda, sezvo vakawanda vanenge voshandisa zambuko rekazungula riri pakati pezambia nebotswana. Ndakamirira Studio 7 muwashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nengo dzebato reAfrican National Congress muSouth Africa nezuro dzakaita minamato kwakasiyana-siyana yokurangarira amai Winnie Madikizela Mandela avo vakashaya svondo rapera. Mo Blessing Mujoma anotipa nyaya iyi.
Nengo dzebato reAfrican National Congress muSouth Africa nezuro dzakaita minamato kwakasiyana-siyana yekurangarira amai Winnie Madikizela Mandela avo vakashaya svondo rapera. Amai Winnie Mandela vakaitirwa minamato munzvimbo dzinosanganisira pamusha pavo muSoweto pachikoro chikuru cheUniversity of Johannesburg, kumba yavaigara vari muusungwa kuBrandfort, uyewo nepamuzinda wematare weConstitutional Hill. Vanhu vakasiyana-siyana vanosanganisira vaive mutungamiriri weMalawi amai Joyce Banda, nhengo yepamusoro yesangano reAfrican Diaspora Forum amai Erica Bennett, vatambi venhabvu vezvikwata zveOrlando Pirates neKaizer Chiefs vakashanyira musha waamai Mandela vachivarangarira pamwe nekuchema nehama dzavo. VaTerence Chitapi avo vanoshanda nesangano reAfrica Democracy Forum pachikoro chepamusoro cheUniversity of Johannesburg vanoti amai Mandela munhu akashungurudzwa zvikuru, uye kupinda kwemadzimai anobva kune dzimwe nyika chiratidzo chekuti vaiyemurwa neruzhinji rwemadzimai pasi rose. Nezuro manheru vaimbi vane mukurumbira muSouth Africa vanosanganisira Kelly Kumalo, Lira Tandiswa Mazwai naJudith Sepuma vakaungana paConstitutional Hill vachiratidza mimhanzi yekurangarira paConstitutional Hill vachiridza mimhanzi yekurangarira amai Madikizela Mandela. Mutauriri wevaimbi ava muzvare Rorisang matandikiso vakati sezvo amai Mandela vaimiririra pamwe nekurwira kodzero dzamadzimai vakawana zvakakodzera kuti vaite chirongwa ichi pamuzinda wechirongwe remadzimai. Musangano mukuru wekurangarira amai Mandela uchaitwa mangwana kunhandare yenhabvu yeOrlando Stadium iyo iri pedyo nemba yavo. Zviuru nezviuru zvevanhu vanobva munzvimbo dzakasiyana siyana kubva kumativi mana enyika vari kutarisirwa kuve pamunamato uyu. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, ndini Mo Blessing Munjoma.
Masangano anoona nezvesarudzo munyika anoti vanoongorora sarudzo vekunze vanofanirwa kukurumidza kupinda munyika uye vanofanirwa kukokwa neZimbabwe Electoral Commission ZEC kwete nehurumende sezviri kuitika. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Masangano aya anoti vekunze vanoongorora sarudzo vakatononoka sezvo vaifanirwa kunge vave munyika mwedzi mitanhatu sarudzo dzisati dzaitwa. Mukuru weElection Resource Center kana kuti ERC vatawanda Chimini vanoti kukoka vemasangano ekunze kuti vauye kuzoongorora sarudzo hazvina kukwana kana pasina kunzwisisa kuti basa ravari kuzoita nderipi, inzvimbo dzipi dzavachaenda uye kuti ndiani ari kuvakoka. Vachimini vanoti sangano ravo harisi kufara nedanho rehurumende rekuti bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika rive iro rinokoka vanoongorora sarudzo. Vachimini vanoti gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika inhengo yerimwe bato rinenge richirwira masimba musarudzo, nokudaro harifanirwe kunge richiita basa reZEC.
Kuuya kwemaobservers chinhu chakakosha chinokurudzirwa kune kwete kunenge kuchiitika nyaya dzesarudzo, asi kuuya kwavo kunofanira kunge kuchinyatsoongororwa kuti zviri kufamba sei, nekuti zvinobatsirawo kunzwisisa kuti basa racho ravachaita vasvika nderipi. Chakanaka chaitika ndechekuti zvava kunzi vese vanoda vari kupiwa mukana yekuti vauye, asi chakaipa nekukokwa kuri kuitwa maobservers aya chekutanga ndechekuti kukokwa uku hakusi kuitwa neElection Commission rinova boka rinofanira kunge richizviita rakazvimirira rega kuudza vanhu ivavo kuti vauye, iri kuitwa neMinistry of Foreign Affairs. Zvinhu zvisati zvamboonekwa kuti Ministry of Foreign Affairs inonyora gwaro rekuti ava ndo vatiri kuda chete ende regai ndisanangurewo.
Vachimini vanoti vanoongorora sarudzo vanofanirwa kuuya munyika nguva iripo kuti vaone zvose zvinenge zvichiitika, kwete kuuya mazuva mashoma sarudzo dzisati dzaitika.
MaInternational observers vanobva kune dzimwe nyika vakatenderwa kunzi vauye usiku tisati tasvika zuva rekuvhota hazvinyanyobatsira, nekuti sarudzo haisi musi wekuvhota chete. Sarudzo mabasa ese atiri kuona achitoitwa izvi ike zvino zvinoreva kunyoresa vanhu kuti vange vachizovhota, zvinoreva kukampena kunenge kuchiitika, zvinoreva maprimary elections emapolitical parties, zvinoreva zviri kuitika munharaunda munogara vanhu.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru weZimbabwe Human Rights kana kuti Zim Rights vaOK Machisa, vanoti vanoongorora sarudzo vanofanirwa kuuya munyika nekukurumidza kuti avo vanoda kuita mhirizhonga vatye, nekuti panenge paine vanenge vakavatarisa.
Uyezve zvinoita kuti vanotyora kodzero dzevanhu vasanyanye kudziita nokuti vanenge vachiona kuti takatariswa.
Vamachisa vanoti vanoongorora sarudzo vanofanirwa kuramba vari munyika kana sarudzo dzapera, nekuti pane dambudziko remhirizhonga mushure nesarudzo.
Uyezve kana election yapera vanofanira kuvepozve 3 months kusvika maelections, kana maelections akapera sanhasi tomboti vanofanira kugara 3 months varipo, nokuti tiri dambudziko redzimwe nyika dzinozodya vana vayo, vana vavo nenyaya yekuti vavhotera pasi.
Vanoona nezvematongerwo enyika vapedzisai ruhanya, vanoti kuongororwa kwesarudzo kwakanaka chete kana vanoongorora vakauya nguva iripo uye vachienda kunzvimbo dziri kure, kwete kuongorora mumaguta sevanhu vanenge vachibva kacha.
Pasi pomuto ndopane mwongo ipapo, vanofanira kuenda pasi pesadza vondoseva kuti vanyatsokuseva, vanofanira kuenda pasi pomuto kuti vandobvongodza ipapo vanyatsokunzwa kuti muto unonaka sei, vanofanira kuenda pasi vondosvika kuona kuvhileji.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Anokuenekai nemufaro, ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alichona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 10 Mabasa 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sasithatha thina ithuba elokuthi sibonane nebechu lomthwakazi sikhulumisana baze bacela ukuthi bafune bahlukuhlangana lecommission bazwisise ukuthi kathi bahloseni futhi bazasebenza njani.
Abe commission ebona ngokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission lamhla bahlangane labebandla lemthwakazi Republic Party labamanye amaqembu alwela ilungelo likaZulu. Inhlanganiso ezilwela amalungelo abantwana sezikhuthaze ohulumende abakumanyano wamazwe angezansi e-Afrika we-SADC ukuthi bengezelele imali abayinika inhlanganiso ebona ezibona ngamalungelo abantwana. Abezindaba sebekhuthazwe ukuthi baphe ithuba eleneleyo emabandleni wonke abhalisele ukuncintisa ukhetho lwalonyaka ngalesi sikhathi sokukhankasela ukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizezizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Iziphathamandla zekhomishini ebona ukukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission lamhla zihlangane labebandla lemthwakazi Republic Party ibheju likaZulu labemthwakazi Restoration Movement 1893 bezama ukuphuma lamaqhinga okulungisisa indaba zokuxabana lokungezwani elizweni. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Kunyanga ezimbalwa ezedluleyo amaqembu la ake aduma ngokuphazamisa imihlangano yabe commission le ANPRC eyenzelwe kobulawayo leLupane bethi abafuni ukukhulunyiswa ngabakhuluma ulimi lwesishona. Umhlangano wanamhla wenziwe ngemva kwesicelo samabandla lawa sokuthi bafisa ukuxoxisana lecommission mayelana lemizwa yabo kanye lokuthi izichaze kabanzi ukuthi ijongeni. Umfundisi uRay Motsi okhokhela iqembu leNational Transitional Justice Working Group oqoqela umhlangano uchasisa kabanzi ngawo.
Kwavela endaweni yokuthi khona sihlangana ecaweni yaseBrethren Christ kungani kwaba lomdlwangudlwangu khona ngale abantu bangasazwisisi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Sasithatha thina ithuba elokuthi sibonane nebechu lomthwakazi sikhulumisana baze bacela ukuthi bafune bahlukuhlangana ele commission bazwisise ukuthi kathi bahloseni futhi bazasebenza njani. Sabiza thina abe commission ukuthi bazohlangana labo.
Umgcini sihlalo we commission le uretired Justice Selonare uthi bakubone kufanele ukuthi bavume ukuhlangana lamaqembu lawa ethi njalo ingxoxo yalamhla ihambe kuhle ngoba kungela othethisileyo watshengisela njengesikhathini esidluleyo.
Ngibe anzang ngibe lesikhathi mina njengo chairman ukuthi nihlangane lapho. Kube kule umbuzo we understanding yama languages. Akubona kufanele njengo chairman ukuthi ngizobuzabuzisa imbuzo ukuze ngizwisise ukuthi kathi bekule problem yini kumbe hathi. Besikhuluma kakuhle si exchange ama words. Labo bacelile ukuthi uchairman azohlangana labo.
Omunye wabakade besemhlanganweni lo uthe ufisa ukuthi udaba lwegugurawundi lungahlanganiswa lezinye indaba kodwa luhluze lulodwa eceleni. Okuphendulwe nguNare uthe izifiso zabantu bonke bayazamukela njalo bazazisa phambili.
Ayisibo bokuqala bake bakukhuluma eGwanda bareyisi umfuso. Sawuthwala ke sahambisa kubaba uMadi. Ngiyathemba ulokhu esakuhlafuna ukuthi kutheni. Abantu abakwali latha sikwali ukuthi udaba lwegugurawundi lulu. Lungani luzimanyana ukwedlula okunye.
Umnumzana Njabulo Ngwenya ilunga le-MRP uthi bayajabula ukuthi bahlangene labe khomishini le. Bethi bafisa ukuthi iqale ngokuqeda ukuncindezelwa kwabantu besindebeleni lokubandlululwa ikakhulu ekutholeni imisebenzi.
Siyajabula ke namhla ukuthi i-NPRC izile ukuthi izokhuluma lathi. Siyabonga ubaba uNare wenza umsebenzi omangalisayo. Wonke nje amahlebezi lokwesaba kade silakho hayi namhla kungathi kuphelile. Esikufisa ukuthi nje ngabe i-NRP iqala ngokwenza umsebenzi wokuqeda ukuhlalwa phezulu kwesinye isizwe ngesinye isizwe. Sibona ngathi yikho okuphuthumayo kumele bakwenze manje, yikho kuzaqeda indlala ebantwini bakithi.
Ikhomishini ye-NPRC ithi izakwenza umhlangano omkhulu ozohlanganisa izabelo zonke zelizwe eHarare lapho ukuzavunyelwana khona amanyathelo azathathwa ikhomishini ukulungisisa inhlupho zokungezwani elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo abantwana sezikhuthaze ohulumende abakumanyani wamazwe angezansi e-Afrika we-SADC ukuthi bengezelele imali abayinika inhlanganiso ezibona ngamalungelo abantwana ukuze zenelise ukubanakekela lokubafundisa indlela abangazinceda ngazo. UGibson Bebe usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni owenzelwe eHarare wokukhetha inkokheli yomanyano welinhlanganiso owe-Child Rights Network for Southern Africa abatsha abazasebenza okweminyaka emibili elandelayo. Unkosikazi Innocentia Mashiyane obemela linhlanganiso ukhuthaze uhulumende ukuthi bazinikele ukuqakathekisa ukunakekelwa kwabantwana ngokungezelela imali abathi ngekunakekela abantwana njengoba incane kakhulu.
I-AGM ethu beyingaku-elekta i-new committee members so that amalungelelo abantwana ayafezeka in Southern Africa. Ama-rights abantwana akabangcono ma singafocusa ku-public investment in children nge-government. If government iya-investa kubantwaneni, abantwana bethu bazoba-protected and ama-rights wabo azofezeka.
Umnumzana Maxim Murugwe okhokhela inhlelo zeZimbabwe National Council for the Welfare of Children uthi iSouthern Africa iZimbabwe iphezulu kwamanye amazwe ngoba yiyo elemithetho emele ukunakekelwa amalungelo abantwana kodwa okungekhoye kulandela lumthetho osokufuze kulungiswe nguhulumende.
Uma sesikhangele indaba ezemthethweni, iZimbabwe ikhangele iphezulu, uma sesikhangele lamanye amazwe, sile mthetho yethu emihle sibili elondoloza amalungelo abantwana, kodwa kufanele ukuthi siyilungise futhi ukuthi ibe phezulu, njengoba leko kwenzakala ekhathesi ukuthiwa i-alignment le-constitution. So kukhuthaza uhulumende ukuthi ephangise, iqhubekele phambili ngohlelo loku-aligna imithetho yethu le-constitution. Uma sesikhangela lapho ekwenzeni, yikho ngani silokhu khonona khona ngoba imithetho i-right kodwa ekwenzeni lapha kukhanya kuyaxega-xega. So sifuna ukuthi uhulumeni elungise ukuthi imithetho le ibe khona, ibe siyibone vele empilweni yabantwana, sibone inguquko enhle empilweni yabantwana.
Wakhuthaza uhulumende ka-Emmerson Mnangagwa ukuthi engezelele imali yokunakekela abantwana lokunye okungabanceda kunhlala kahle yabo okungasikho mali.
Kuma sesikhangele okweZimbabwe thina silezikhalazo zethu uma sikhangele amalungelo abantwana sikhuthaza uhulumeni ukuthi ayengezelele imali efakwa kumhlanganiso ezikhokhela amalungelo abantwana ngesikhiwa leya esithi investment in children bese sikhangele ukuthi uhulumeni kumele enelise ukuthi abantwana bethu baye esikoleni njengokuba abantwana abaningi abehlule kuya esikoleni ngoba abalamali bese sikhangele ukuthi abantwana la kumele benikwe ithuba lokuthi bebone bephatheka ezihlelweni ezilwela amalungelo abantwana ukuthi isikhiwa ngiswa yi-child participation.
Umhlangano lo wenziwa inhlanganiso yamalungelo oluntu e-Human Rights Watch isanda kwethula ugwalo olulobe ukuthi inhlupho ezibhangene nabantwana zokuncindezelwa kwabantwana emaplazini awegwayi eZimbabwe. Umhlangano lo ukhona okwamalanga amane uphela ngolwesihlanu ungenwa ngamazwe abalichumi lambili thofu esemhlubuleni wangezansi yezekazi le-Afrika owe-SADC kanye labavela kwele Ethiopia nalabo abangamalunga anxusiweyo njengezethekeleli. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, New Gibson Bebe.
Abenhlanganiso elela amalungelo abaphila ngokuthengisa abebebulawayo Vendors Traders Association bethule impumela yocwaningo oluveza ukuba abantu abakulumsebenzi kobulawayo bayahlukuluzwa ngamapholisa kanye lawo ikhansili njalo lemithetho elawula ukuthengisa edolobheni lokhe ilomthonselanyana wocuku lwabamhlophe lona ilizwe selathatha uzibuse. Okunenga sikuzweni kuAnastasia Ndlovu esiphalolu daba ekobulawayo.
Inani labantu abathengisayo kobulawayo libikwa lidlula amachumi ayisificamunwemunye ekhulwini, kodwa indawo lemithetho yabantu abathengisayo ilongcindezelo njalo abantu abathengisayo bahamba imango emide besiyabhadalela izikhenxe zokuthengisa okuyisisindo esinzima kwabathengisayo. Unkosikazi Patricia Ndlebe olilunga le-BVTA uthi bakhangelele ukuba ikhansili ilethe inguquko elesithunzi ebantwini abathengisayo.
Sikhangelele ukuthi kube lokuguquka lenguquko ekusebenzeni lathi thina esingekho emsebenzini e-full employment. Khona lokhu ukuthi kulabo siphatheleni like umngane wami kade ekhuluma lapha kulezinye izinto zokuthi nxa zikhulunywa akula platform yokuthi ungayakhuluma kube lo muntu olalelayo kumbe osebenza yo ukuthi kube kutshintshwe okuyabe kungafanelekanga.
Evumelana lenkulumo kaNdlebe, unkosikazi Pauline Sibanda uthi abantu abathengisa okungekho emthethweni babenza basebenze nzima, ngezinye izikhathi babanjaniswa labo, ekhuthaza ukuba abalandele imithetho yekhansili laloba inzima.
Kulabanye abantu abangekho registered abathengisa okungekho emthethweni. Kodwa abathengisi babe semaceleni ethu eduzane lathi kwenza ukuthi nxa i-city council umbe ipolisa libuya ubamba lo muntu o-registered ngasikhathi sini, of which ayisikho esikuthandayo thina lokhu, ayisikho esikufisayo ukuthi ngabe kuyenzakala. Njalo kulamanye abanye abathanda ukuthi ba-bribe amapolisa. Into ezinjalo kasizifuni, sifuna into ezi-transparency. Yikho the cities emphasize ukuthi kaba-register, babe registered. Everyone must be registered. Abhadale ama-licenses afuneka, ama-taxes afuneka e-government.
Umcwayisisi wocwaningo lwabantu abathengisayo kobulawayo, uDokotela Ngqobizitha Dube, uthi inani labantu abakulumsebenzi lokhe liqonga, ngakho ikhansili sokumele iphume lamasu okubasiza.
Ngiyacaca ukuthi abantu abathengisayo sebandile, into bazaqhuba besanda nxa umkhono musifa. Kodwa akutsho ukuthi inxa ukuthi banda kuzawuba into e-permanent. Kumele ukuthi sizame ukukhangela into elengenhlangathi zonke, sibone ukuthi nxa into zingatshintsha bengafakwa njani into the mainstream economy, njalo nxa into zingahlala zinje kungasizwa kanjani.
Kulandela ukuma manzonzo komnotho lokuvalwa kwamankampani ezweni, iningi labantu abalahlekelwa imisebenzi sebephila ngokuthengisa. Impumela yocwaningo olukhutshwe yi-BVTA luveza ukuba ikhansili lohulumende bafumanwe bengazilungiselelanga ukusebenzelana lenani eselikhuphukile labantu asebephila ngokuthengisa njalo sebebotshwa mahlayana kukanti abakulumsebenzi bayabe bedinga nje ukuziphilisa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Amapolisa ogatsha lwezomvikela olwemelika olwe-FBI izolo angene emahofisini egqwetha likamongameli Donald Trump bathatha ingwalo lencwadi eziphathelane lokubhadalwa kwesivalamlomo sikantombazana ophila ngokuthatha imifanekiso yezecansi othiwa walala loTrump phambilini kokhetho nyakenye. Wambhadala i-$130,000 ukuthi angalokuthi akuveze lokhu. UTrump usole kakhulu lesi sehlakalo esithi bamutha isikhathi bemdinga ubuthakathi obungekhoyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Muzi Ncube.
Okwenzakala lapha eMelika kutshengisa kakhulu ukuthi akula muntu ongaphezu komthetho, even yena upresident. Kutshengise kakhulu lokho ukuthi uPresident Trump lo makunguye owa appointa uDistrict Attorney yena lo in the Southern District eyiyo eissue iwarranty ka yegqwetha lakhe yena uTrump. Kutshengise ukuthi undoda lo umthetho uyawazi, uwazi okokuthi uchiye ukuthi uTrump nguye owam appointayo, kazange akusebenzise lokho, ulandele nje umthetho, which is just the constitution, the rule of law, which is why thina we fail a lot in Zimbabwe to do ngezinto ezincane nje kuphela zokuthi silandele even a party constitution. Uyabo, siphambanisa khonapho thina eZimbabwe. Uyabona mnumzana Gandhi.
Ye, manje ungathini wena nxa ubona khonoko okwenzakeleyo ukubana umongameli yena uyakhonona esithi abakwenzileyo lokho akulunganga kodwa ukhanya kalamandla ukuthi engathatha nyathelo bani, kukutshengisani lokho?
Akutshengisa phela kakhulu ukuthi khona the law is at play and is at hand, ngoba umthetho nxa ulandelwa, umthetho does not necessarily come to your favor. Uyabona, umthetho ulandelwa ngokuthi umthetho uthini and wena uphambanise njani. Umthetho kulapho uqondisa khona, awulalo ukuthi wena ungupresident kumbe umuntu ovele uvela emakhaya khona la ulandithomala ula peni, but icala licala mnumzana Gandhi.
Hello ke kumnumzana Muzi Ncube esizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika bekhuluma icingweni esedolobheni leVirginia. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 ntambama kumakakasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 lagu 15775 kHz, lapho esizaba sixoxa kona uhlelo lwabatsha olwe The Connection. Sixoxa ke ngemikhankaso esisungulwe ngabatsha abafisa ukuncintisa ezikhundleni zobukhokheli efana lowe hashtag generational consensus leminye. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ukusetshenziswa kwemitshina yamakhadi amabhanga ama-swipe machines ngabaphila ngokuthengisa emgwaqweni kwamukelwa ngabanye, kodwa abathengisayo bona bathi balengxaki abadibana lazo ngenxa yokusebenzisa imitshina le. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladeni eyebulawayo Upcoming Traders Association, umnumzana Dumisani Ncube, uthi sebebaningi abathengisa izitaladeni besebenzisa imitshina le.
Singethe ibhenki njengeswadi inikile ama-members ethu ama-swipe machines, labanye basebenzise eco-cash, kodwa kulobu nzima ngoba thina i-business zethu zifuna i-cash kakhulu. Abala ama-swipe machine bathola sebeinzuzo abantu, kodwa ukuthi uyikhuphe ebhenki kokusuka kube lihlungu. kaso kumele ukuthi ehoda ngoba kwezinye indawo uhulumende kazanga kuphathe kuhle ngoba kwezinye indawo lapho kodwa khona njengamamaketi abanye abavumi ukuthi konkona kusetshenziswe nala ma-plastic money babefuna i-cash.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi lanxa uZulu esamukela ukusetshenziswa kwemitshina le udubo lokusilela kwemali kumele luphange lulungisiswe.
Ngawuqakathekisa ukuthi kulungisiswe kuhlupho. Izolo bengisemhlanganeni weZimbabwe Dialogue lene CPI le Institute uthi namasa ikuthi thina abantu vele singathi silokuphambaniseka kancane. Ngathi sithi thina akula mali emabhenki. Abanye bathi khona imali igcwele istrading. So uthi namasa uthi nanxa lisithi thina akula mali ebhenki kodwa lise strading imali yakho nayavela ngaphi. Futhi uthi uhlupho ngolokuthi imali vele iyathathwa thathelwa ithathwe ebhenki ngabanye inikwe abantu abasesitridini kabadinge indlela yokuthi abantu bajabulele ukuthi imali ihlale ebhenki. Owakhathesi vele luhlupho ngathi ngisakobulawayo ngabe kuseniseni ngama-5 abantu babesebegcwele emabhenki bemelela izimali zabo kuma-qs. Ye akube akulungisiswe ukuthi imali kayizakale phela abantu kabadingi 10,000 ebhenki umuntu abedingi $200-$500 kodwa sinemasa uthi yena wena ufuna ukuyadinga $50,000 kumbe $300,000 wathenga indlu awusizokwenzakali. Ye kulokho kulo hlupho abafuna izimali ezincane kabakazizuze ebhenki.
Ukansila wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo uthi udubo olutholwa ngabasebenzisa imitshina le yikuthi imali abayenzayo igcina ingasasebenzi kahle ngoba imali eyabe isekhadini ngama-bond notes angasebenzi phandle kwelizwe.
Yebo, ye kuyanceda kungathi kungcono sibili but udubo osolukhona manje ikuthi khona umuntu wonke uyabe eselawo lawo makhadi kodwa-ke abantu sebekhweza izinto ngoba umuntu uyabe eswayipha. So imali leyi-ke esiyiswayiphayo kayisiyo US but ngapha siyabe sithi US kodwa ingasiyo US ngama-bond. Ibhondi leli-ke alisebenzi phandle kweZimbabwe even eZambia kalisebenzi. So kufana nokuthi ya siyaphonga ukuzidlalela nje sikolapho. Yebo kurayithi ekuthini khona abantu bonke bathola ama-swipe ekhadi kurayithi kakhulu but izinto-ke sezikhwelane.
Ukusetshenziswa kwemitshina le kusuka kube nzima emaphandleni ngoba kungela magagasi okuyisebenzisa. Ngesikhathi amabandla ezombusazwe eseqinisa imikhankaso yawo yokukhetha yokhetho oluzayo, onozindaba sebekhuthazwe ukuthi bamaphe ithuba elaneleyo amabandla wonke abhalisele ukuncintisa ukhetho lwalonyaka. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapo eseSouth Africa.
Sikhathi sonke nxa kulokhetho eZimbabwe, amankampani abezindaba awumphakathi agoqela iZimbabwe Broadcasting Corporation ahlele sethezwa umlando wokwenza sengathi imisakazo yebandla elibusayo eleZANU-PF. Le yinto amabandla azancintisa lonyaka athi akhangelele ukuthi iphele du, ikakhulu nxa kukhangelwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise kaninginengi ukuthi uhulumende wakhe ufuna ukwenza izinto ngendlela ehlukileyo. Ngokutsho kwekomishini yezokhetho eZimbabwe, kula mabandla edlula 108 abhalisele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka. Unobhala jikelelwe bandla le-United Democracy Movement, umnumzana Andrew Nyati, uthi abezindaba ikakhulu amankampani omphakathi banomlando wokubika ngemikhankaso yawo wonke amabandla la. Uthi akusimlando wabezindaba ukwahlulela ukuthi iliphi ibandla elithandwa ngabantu kumbe hatshi, kodwa abantu kufanele baphiwe ulwazi bazikhethele.
Kuyadingeka ukuthi ama-political parties aphiwe i-platform or indima elinganayo yokuthi kubonakale lapha abalima khona ukuthi kunjani, abantu bazikhethele bona bodwa, njalo abantu bazithathele bodwa ukuthi hayi lokhu kuhle lokhu kakukuhle.
Unyathi uthi kunenge abakukhangelele emsakazweni yomphakathi ngalesi sikhathi sokhetho.
Ake siphenini abanye labo i-chance yokuthi labo bake bazicacake sizwe ukuthi bona bathini ukwenzela ukuthi umsebenzi wesizwe uhambe kuhle, umsebenzi wokuthuthukisa isizwe ube muhle so that ilizwe leZimbabwe lithuthuke.
Ngokutsho kwemithetho yokhetho evunyelwane ngamazwe e-SADC, wonke amabandla aphatheka ekhethweni kufanele aphiwe ithuba lokwethulelwa inhlelo zawo ngamankampani okusakaza omphakathi. Baningi kokwakhathesi asebetshayele izandla umsakazi we-ZBC kanye lephephandaba le-Herald ngokwethula indaba zokhetho ngendlela esuthisayo, ikakhulu yemikhankaso yomanyano we-MDCT Alliance le-ZANU-PF. Kodwa kwamabandla amancane athi lokhu akwenelanga, njengoba abezindaba laba bekhangela kuphela inhlelo zamabandla amakhulu bona bejiwa phandle. Umgcinihlalo webandla lezaphu kule-South Africa umnumzana Bongani Halimana uthi kusegcekene ukuthi imisakazo yomphakathi ilokhu ithatha icele kwezokuthulwa kwemibiko ephathelene lokhetho.
Sibonile esikhathini esidlulileyo ibandla lezaphu limatasatasa kuma constituencies akobulawayo lasemathebeleni south lasemathebeleni north likhankasa lisenza i door to door asizange salibona kumabona kude njalo azange salizwa lisakazwa emsakazweni we radio
le into athi kufanele iphele.
Konke lokhu kwenziwa ukuthi i-constitution yelizwe, isisekelo sembuso selizwe asilandelwa futhi njalo asihlonitshwa. Njengezaphu siyakhuthaza ukuthi uhulumende obusayo akahloniphe isisekelo selizwe, akahloniphe lokho okwavunyelwana ngabantu ngo-2013 kwafakwa kusisekelo selizwe.
Umcwaningi enhlanganisweni ye-Chris Hani Institute umnumzana Samukela Khadebe uthi kucace bha kufanele kwenziwe ngonozindaba ngesikhathi sokhetho.
Balomlando athi nje okubika ukuthi lapha kwenzakala lokhu, lapha kwenzakala lokhu, kodwa ekuvezeni okuyikho okufanele kwenzakale nxa kungenzakale kuhle. Kambe zonke izinto eziyimfanelo na ezokube lokhetho olumgceke olungazi ukuba lempikiswa lengxabano zikhona na.
Uhadebe uthi abezindaba balomlando okungathathi hlangothi nxa bebika iindaba zokhetho. Lokhu uthi bakwenza ngokubika iindaba ezenzakalayo kumbe ezemikhankaso ngendlela ezakwenza uZulu azikhethele yena ibandla lemikhangangcono engazange ajotshozelwe abezindaba laba.
Balomlando wokupha bonke abancintisa kulolu khetho amathuba alinganayo ukuze uZulu enelise ukukhetha ngoba ezwile ukuthi bameleni njalo bathini. Kanengi kanengi sihlala sisola sithi thina bavame ukuba lugatsha lwebandla elibusayo. Ngaleyo ndlela kakwakhi sizwe kuletha ingxabano.
Amabandla amancane athi abakumeleyo abafuna ukukwenza benganqoba, abafuna kuguqulwe umehluko wabo lamanye amabandla avele sekhona lemibuthano yabo yemikhankaso ngezinye zezinto abafuna bezindaba bazethulela umphakathi. Mesitudo 7 Johannesburg le South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Sokuleminyaka elikhulu imbongi eyalwa impi ye-World War I uWilfred Owen waloba ukuthi wabona isoja lihitshwa yintuthu ye-chlorine. Uthi kwakusethusa ukumbona engena phakathi kwentuthu ezama ukuphefumula kodwa kusehlula. UNikki Haley omele elemelika kuhlanganiso yamazwe wonke womhlaba jikelele e-United Nations utshele abanye bakhe emhlanganweni wehlangothi lwe-United Nations Security Council ukuthi intuthu ehitshayo e-chlorine yasetshenziswa okokuqala ngesikhathi sempi ye-World War I. Uthi ukusetshenziswa kwezikhali zentuthu ehitshayo kwamiswa emhlabeni wonke, kwamiswa njalo lokuzilungisa lokuzigcina. UHaley uthi amazwe ayicabanga ukuthi izikhali lezi kasoze zisetshenziswe futhi emhlabeni wonke jikelele. Uthi lokhu akusenzakalanga ngendlela ababeyikhangelele, njengoba umongameli Bashar al-Assad wakwele Syria kukhanya elegunya lokusebenzisa izikhali lezi. Uthi ngomnyaka ka-2013 wazisebenzisa izikhali zentuthu ehitshayo phandle kwedolobho le-Damascus lapho kwafa khona abantu abaningi okumangalisayo okwakugoqela abantwana labesifazana. Kulandela lokhu uthi inhlanganiso ye-United Nations yathatha isinqumo sokuvimba izikhali zonke ezentuthu ehitshayo kwele Syria kusetshenziswa i-Resolution 2118. Kwathi-ke ngomnyaka ka-2015 kwathathwa njalo esinye isinqumo sokuvimba izikhali lezi kwele Syria ngaphansi kohlelo olubizwa ngokuthi i-Joint Investigative Mechanism. Ngaphansi kohlelo lolu kwakudingwa abantu ababesekela ukusetshenziswa kwezikhali lezi. Kodwa ke uHaley uthi ukuvuselela uhlelo lolu kwavinjwa lilizwe leRussia. Uthi kumele kuvinjwe ukusetshenziswa kwezikhali lezi kweleSyria okusanda kubulawa abantu nguhulumende ngentuthu ehijayo. Ilizwe leSyria lake lasebenzisa izikhali zentuthu ehijayo edolobheni leKhan Sheikhoun. UHaley uthi sesifikile njalo isikhathi sokuthi inhlanganiso ye-United Nations ibophe ziqine ngokuvimba izikhali lezi.
Silugqiba ke uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.